inini maone andinoita semuntu vanhu vari kutengesa especially munguva inei yemaelection advice yangu kuti zvisaita kunge zvinokonzeresa mhirizhonga vanhu vanotengesa vaya vaya mabhengi kana vachitengesa fanira kunge vari vanhu vari kuzozvitengesera maybe vari vasina kupfeka something like regalies inokuti mhuwegeega anenge ane bato rake zvake but pakuti munhu anotengesa ange akapfeka regalia zvine zvakawanda zvinogona kuitika unogona kuti unenge usida kutendera munhu aundoona kuti iye wakapfeka regalia yepati yeiro mwendoba pati b ndakupedza kutomutengera akutoshaya mari kutamutsobhera vanhu achikafu saka kurudziro yandinayo mii yekuti vanhu vanotengesa havadi zvobvira vaipfeka hembe dzavo dzekumba dzavanenge kupfeka almost every day then kana uchida hako kupfeka hako hembe dzako dzekumusangano unopfeka uchiendawo kana ivhen uchifamba urikuenda magrosa kana uri kumba kana uchienda kuti but mukutengesa ndiri kuti kana uri zenda uchitengesa zvine mari pachechen bcause mwe anogona kusangofarira hembe yako yawakapfeka yekupati yekuchechi a yekupati b kana yekupati b onawo yakapfekawo yake frisa gonzibva kuharare iwantodimemunhu kuti unoti kutengesa wakapfeka harigali kundikova nchida kukutengera ndikabhuira nezvawakapfeka ndinotenga here saka ndinongoti zvinowanikwa kwese zviri kuvanhu vese
pane vambouya here vachiwanikwa ivo vachiti vari kushungurudzwa mushure mekunge vakapfeka mbatya dzemapati avanotsigira panguva ino yekutsvaga rutsigiro tichitarisa kuti election iriko mwedzi unouya
uno mukadoma inini hambesi mukadoma mukadoma ha hatisati hambesangana yedu nazvo hatina vachiauya sesa mukadoma handinaanga ndipindani
imi sameya zvii zvimwewo zvamungakurudzire vagari venyu veimomo mukadoma
andoda kukurudzira vagari venge mukadoma ndivangoti mararamiro atraffic yeka zvinotilike vana distracted vakavhara nemamumakambani anga ari mahombe mahombe saka vanhu hatiri kutovimba navo ndo vanotobhadhara mari yekachona ndo mavhenda achona iyaya